Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechishanu kukadzi 19 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19. Dichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tokutarisira kuti unenge watariswa waonekwa kuti hauna utachiona weCovid-19. Uyezve pane zvirwere zvakafanana nanashuga nanaBP zvinenge zvisingakontroleki kana kuti zvinenge zvisina kunyatsogadzikana. Vanhu ivavavo hatitarisiri kuti tichivabaya.
Mishonga yenhomba yeCovid-19 yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa kutanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kunyanya kuzwisisa nezvemushonga wenhomba uyu. Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defense Industries. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mishonga yenhomba inodzivirira chirwere cheCovid-19 yakabva kuChina yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa matunhu avo kutanga nemusi wemuvhuro. Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuti vanoda kutanga vanzwisisa nezvemushonga uyu vasati vabayiwa nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupiwa kwemajekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete nemazana masere kana kuti 11,800 kunyange vanga vakatarisira nhasi kutambira zviuru gumi nezviviri mudunhu reMashonaland West, mukuru mubazi rezveutano mudunhu vaGift Masocha vati vachatanga kubaya nhomba nemuvhuro. Dr. Masocha vati muchikamu chekutanga vachabaya vana mukoti, mapurisa, masoja, vashandi vemajeri pamwe nevatori venhau.
Vanhu vari kuwana mushonga parizvi chatima frontline workers. Kana tichitaura daro tukutaura vanhu vebazi rezveutano. Tukutaura vanhu vebazi rezveutano vari mumasecurity. Vanhu vari kushanda vari mumapurisa, vari muarmy, vari muair force. Tine vanhuwo futi vari vanoshanda kuimmigration nezimra vakamirira zveutano. Uyezve tino mareporta avo vemapepanhau vari mugrupu rakare iroro rimwe chete remafrontline workers.
Vamasocha vati kuti munhu abayiwe nhomba anofanirwa kutanga aongororwa kuti haana chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete, uye vose vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga nehigh blood pressure nezvimwe zvirwere havabayiwe nhomba. Dr. Masocha vati sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization, vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pamwe nevane makore anodarika makore makumi matanhatu havabayiwe nhomba. Dr. Masocha vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera mitemo yekuzvidzivirira kunyange vakabayiwa nhomba iyi. Mukuru weCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vati hurumende haifanirwe kuita rusarura panyaya yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vati hurumende inofanirwa kutevedzera zvinotaura WHO kuti tese tiri panjodzi kana mumwe munhu ari panjodzi.
Kubayiwa kwevanhu nhomba yeCovid-19 haina kutangira muno muZimbabwe kwete. Tinotori nedzimwe nyika dzatove nenguva dzichibaya vanhu vacho. Asi chinhu chikuru chinofanirwa kutedzerwa nenyika yeZimbabwe kushandisa maguidelines anobva kuWHO, kwete zvekuzosarura tichazenge tichibaya vanhu vane makore akati kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvakati havasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano murumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati sezvo nhomba iyi iri kumboedzwa kuti inotishandira here muno munyika zvakakosha kuti kutange vanhu vane utano hwakasimba.
Nhomba yedu yeCovid-19 ichiri pachinhano chokutestiwa. Testiwa kuti tione kuti inoshanda here, inodzivirira vanhu here kubva kuCovid-19. Uyezve kuti izvo haikonzeresi here zvakashata. Kana yabaiwa kumunhu, hairwarisi munhu here, haiurayi munhu. Kana chiri pachinhano ichochi, tatingati maclinical trials kana kuti mafield studies enhomba ichangouya yatisati nehunyanzvi nayo kuti yakamira sei. Zvakangokosha kutipe nhomba iyi kuvanhu vari health vatinoziva kuti havana zvimwe zvirwere zvavanazvo zvinodzikisa immune system yavo.
Hatina kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata, asi mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vanopesana nemashoko aDr. Masocha vachiti vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita segomarara, shuga kana hypertension vanogona kubayiwa nhomba. Zvinonzi munhu anofanirwa kubayiwa nhomba iyi kaviri, kamwe kacho masvondo maviri kana matatu mushure mekubayiwa kekutanga. Nezvo hurumende yakazivisa kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 1420. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 35543. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zviviri nemazana matatu nevaviri kana kuti 2302. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemuHarare vakawanda vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti kwave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vazhinji vavo vanoti havasi kunyatsonzwisisa nezvemushonga uyu. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta vaAlbert Mwaengepi vanoti kunyange hazvo gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona, kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Vice President vaita zvakanaka kupiwa vaccine vanhu vese vachiona, asi tinoziva sei kuti nderekuChina ravapiwa. Varigona kupiwa rekuUK, reOxford, riariya kana rePfizer. Kuti vanhu vave nechokwadi kuti chokwadi vari kutora mavhaccine ari kubva kuChina, ngavangotora chero box vorivhura vanhu vese vachiona voripa kana kuna politician upi zvake anoda, uye nevamwe vanhu vese vanenge vari pedyo. Mukudaro zvinoita kuti vanhu vaive nechivimbo chokuti vari kupiwa vaccine rekuChina zvechokwadi.
Mutori wenhau Henry Munjanja anotiwo haasi kuzobayiwa nhomba iyi nezvikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Handingabondi zvangu zvokubayiwa jekiseni rechinhu chandisingazivi kuti chakamborapa kupi, chakaonekwa kupi, chinoshanda. Anongova majekiseni atangoona achingosvika muno muZimbabwe. Chero kuChina kwachona ndinambonzwa kuti akamboshanda ikoko, saka ini hangu handidi.
Asi nhengo yesangano reThe AIDS and Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid-19 yave munyika, asi vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzeutano dzemunyika isati yabayiwa veruzhinji.
Isu seboka reThe AIDS and Arts Foundation tinofara zvikuru tichigamuchira mishonga yedu yemavhaccine yeCovid-19 senyika. Asi seTough Zimbabwe isu taikumbirisisawo kuti titange tanzwa kunyanzvi dzinokwanisa kunge dziridzo dzinokwanisa kuona kuti mishonga iyi yakanaka here, yakanakira vanhu vedu here. Hatina zvichemo zvekuti tinozogona kuti vanhu vanoita maside effects pamberi apo.
Mumwe mugari wekuAdbeni amai naChisai Murenje vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19, asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu. Asi mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Mujira kupima. Vanoti pane hurongwa wekushamba dzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika. Zimbabwe yakagamuchira nemuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapiwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukambani yekuChina yeSinopharm. Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kukambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defence Industries kuburikidza nekurambidza kutengeswa kana kutengwa kwezvombo kukambani iyi pamwe nekumbobata pfuma yekambani iyi. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti riri kushushikana nekusavepo kweshanduko dzinooneka, kusungwa kwevatori venhau pamwe nevemapata anopikisa. Runotiwo zvirango izvi hazvisi kuzobata vana veZimbabwe kana kukanganisa upfumi hwenyika kana kutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika, uye rakagadzirira kutsigira nyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika kana chete hurumende yeZimbabwe yakaratidza kuzvipira kwayo. European Union inotiwo kumbosendekwa parutivi kwezvirango zvekufamba zvakanga zvakatemerwa vanhu vatatu kucharamba kuripo kunyange isina kutaura kuti vatatu ava ndivanaani. Zvirango izvi zvinotariswa gore roga roga mumwedzi wakukadzi. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasada James Manzou kana ogurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF kuBritain Dr. Simba Mavhaza vanoti danho reEuropean Union iri harina zvarinoreva nekuti chariri kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa kutevedzerwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nehurumende pakusungwa kunenge kuchiitwa vanenge vatyora mutemo uyu.
Kana tikatarisa mashandiro eEuropean Union hakuna chinoshambisa pane zvavataura, nekuti chavari kutiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mutemo weZimbabwe uri kutevedzerwa zviri pamutemo. Kana makateerera matauro avaita, vakamhenzaniso yevanyori venhau vakasungwa nemamwe vanhu vemapato akasiyana siyana akasungwa. Asi kutaura chokwadi, havasi kutaura kuti vanhu avakasungwa vapara mhosva. Zimbabwe haina mutemo wekuti munhu anenge ari mutori wenhau hafani kusungwa. Ine mutemo wekuti munhu wese akatyora mutemo anosungwa. EU haisi kutibatsira mukuongorora chokwadi.
Tanzwa vachiti zvirango izvi hazvina zvazvinokanganisa kuvana veZimbabwe, munoti
chokwadi chekuti chirango chese chinoita kuti pachinokanganisa vana veZimbabwe muri yeZimbabwe yese. Kana vachinge vanyeba kuti vari kubata chete Zimbabwe Defence Industries, kana matarisa kuti paZimbabwe Defence Industries inoemploya vanhu vangani, imhuri idzodzi musoro wega wega uri pabasa apa imhuri dzinenge dzakuafektwa nekuti basa ravo harichanyatsoshanda. Havachatengesa zvavanogadzira kuDefence Industries zvakaita sezvombo nei, havachakwanisi kutenga zvombo kuti nyika idzi inyika yakasimba inofanira kuve nemauto pane zvombo zvakasimba. Ndozvekati ikonomi yenyu isimbewo inoratidza nestrength inenge ine mauto enyu. Saka kana vachinge vati havachatengesera Zimbabwe zvombo, hakuna mutori wenhau vakasungwa nemasoja, vakasungwa nemapurisa. Saka isi kuti vari kunanga mwongo wenyika, vari kunanga pane power base yenyika. Zano ravo harisine kwekugadzira matongerwo evanhu akanaka pamutemo, asi zano ravo ndiri kubvisa hurumende nechisimba kana muchiwandewande chekunyevedzera kunge vane hanya nekodzero yevana veZimbabwe.
Tiri kuonawo iyo European Union Dr. Mavhaza iri kuti yakazvipira yakatogadzirira kuita hurukuro neZimbabwe, munoona here hurumende ichitevera zviri kudiwa neEuropean Union?
Zviri kuita European Union zvakafanana nekuti munhu anenge akakutsika pahuro wokuvhara munhu obva tatara newe tida kutishaurirani unovumai. Inada wewe wana kupani kita urubeni Zimbabwe. Kuti ita ulidirani iuchuwe zvikuita iuchuwe matongero anoda kuitwa neZimbabwe. Vana veZimbabwe vanosarudza matongero anoda kuitwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF kuBritain, Dr. Simba Mavhaza vachitaura parunhare vari kuBritain kwakare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa nhengo yesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, Alan Moyo, mukana wekubhadhara chibatiso kuti awane kutongwa achibva kumba kwake mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mudzidzi wepa University of Zimbabwe uye ari nhengo yezinasu, Alan Moyo, apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Moyo uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo gore rapera pamusika wemabhazi pako pakabhana muHarare nechinangwa chekuda kupandukira hurumende yava Emerson Mnangagwa akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge dare ra Major Street raona kuti haana pekugara pakati tsvikiti. Asi mutongi wedare repamusoro vawebsa chinamhora vatura mutongo uyu vachiti hapana humbo hwakasvitswa kudare hunoratidza kuti kero yakanyoreswa naMoyo haisiyo. Vachinamhora vati mudzidzi uyu abhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye agare pakero yaakanyoresa kumapurisa kudzamara mhosva yaari kupomerwa yapera kutongwa mumatare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakasungwa nechitatu vamiswa pamberi pedare nhasi asi vacharamba vari mumaoko emapurisa kusvika mangwana pavanzi nemutongi wedare vaishewo nesumato wavadzoke kudare. Rimwe remagweta avo vapaida Moyo Saurombe vatenda kuti ndivo vakumbira dare kuti vaharuzivishe vasaendeswe kuJerry sezvo nyaya yavo yatadza kunzwikwa nekuti matare anga achifiritwa.
Makumborera arikunziye akaenda pa Impala kahaya akafarira vanhu pa kahaya ipapo mukati achivadzivisa kufamba. Saka mapurisa varikuti that was kidnapping, ndo mhosva yaiiswa pamberi pedare. Saka mukati medare mukati nezvara nhasi taraiza isusu macomplaints nekusungwa kwakaitwa haruzivishe sekunzwa kwemungadai makaita kuti makomborera akaredzerwa pfuti akarohwa akablindfoldwa nevanhu vaasingazivi kuti ndaanani. Mushure mazvo vakazonomudhamba kumapurisa. Saka mushure meizvozvo zvekunge zvaitika taraiza macomplaints atina kukwanisa kupedza. Saka dare rati tiudzoke kudare muzuva ramangwana asi isu tadisa pamberi pedare kuti kana tiri kudzoka mangwana zvidibviri kuti makomborero aiswe iye kuJerry kuremand prison asi ngaadzoswe maoko emapurisa nekuti hatisati taita process inonzi remand. Remand process ndo process inoisa munhu kuti aiswe mukati nemaoko eprison services.
Zvichakadai mapurisa anonzi asungawo musikana ari kurambana nemumiriri weNorton muparamende Vatemba Mliswa muzvare Susan Mutami. Mutauriri wemapurisa Vapaunyati vati havasati vave neruzivo nekusungwa kwamuzvare Mutami asi vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi. Vaudza Studio 7 kuti muzvare Mutami vasungirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai. Vanhu ava avo vari muchipurisa vati muzvare Mutami vari kubvunzurudzwa nemashoko avakaburitsa padande mutande ravo reTwitter pavakataura kuti vamuliswa vanoziva kuti zvii chaizvo zvakatora nzvimbo pakaputika bhambo kuWhite City Stadium kuBulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 izvo zvakaita kuti pakuvare vanhu vakawanda vanosanganisira sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye pari zvino muzvare Mary Mubayiwa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Nemusi wemuvhuro chitatu muna kukadzi vanhu vemuAmerica vanorangarira vatungamiri vavo vekare kubudikidza nekucherechedza zuva rePresident's Day. Kucherechedza uko kunoremekedza vatungamiri vose veAmerica kwaive nechinangwa chekuremekedza mutungamiri weAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Semunhu aitungamira panguva yehondo yemuAmerica uye vari mutungamiri wenyika, vaWashington vakatanga vari munhu aifarirwa zvikuru uye nanhasi vanoonekwa sababa veAmerica. Izvi zvakaitika nekuti vaive mukuru wemauto akaremekedzwa nekukunda kwaakaita vainge vakadzvanyirira America. VaWashington vakakwanisa kuumba hwaro hwevatungamiri veAmerica vaizotevera mushure mavo. VaWashington vaitenda mukukosha kwokuenzana pakati pekuita utungamiri hune simba zvakakwana kuitira kuti hugone kutungamiri zvine hungwaru hurumende yenyika, asi husina simba rinotevedzera masimba eumambo. Vachinetsekana kuti kana vakafira muhofisi, veruzhinji vaizofunga kuti hofisi yemutungamiri inofanirwa kuve yenguva yeupenyu hwemutungamiri. VaWashington vakasiya chigaro mushure nematemu maviri. Kunze kwemutungamiri mumwe chete vaFranklin Delano Roosevelt, avo vakaita matemu mana, vatungamiri vese vakatevera vakaita zvakaitwa navaWashington zvekutonga kwematemu asingadariki maviri. Muna 1951 paramende yakadzika mutemo unosungira mutungamiri weAmerica kushanda kwematemu asingadariki maviri. Maitiro avaWashington akakonzeresa kuti pave nehwaro unotevedzwa hwemutungamiri wenyika. Vakaisa zviga muzvinhu zvese kusanganisira masimba ezvematongerwo enyika, mashandiro emauto uye gwara reupfumi. Hazvishamise kuti mukutanga kwa1800, gore rimwe chete mushure mekufa kwavo, zuva rekuzvarwa kwavaWashington kukadzi 22 rakacherechedzwa munyika itsva yavakabatsira kuumba. Kucherechedza kwezuva rekuzvarwa kwavaWashington kwakatanga kuitwa zviri pamutemo muna 1885. Nekupinda kwenguva, vana vemuAmerica vakatanga kucherechedza mumwe mutungamiri mukuru vaAbraham Lincoln vakazvarwa musi wa12 kukadzi, zuva riri pedyo neravaWashington. Pakupedzisira, muvhuro wechitatu muna kukadzi wakava zuva rekucherechedza vatungamiri veAmerica vose. Kucherechedzwa kwezuva remutungamiri kunoremekedza vatungamiri vaive neushingi uye kusadzokera shure mubasa rakaomarara zvikuru rekutungamira America munguva dzakanaka nedzakaipa. Tese tinoona uye tinoyemura zvikuru kupenya uko kunotenderera pamisungo yekunze yehofisi yepamusoro vaGeorge Washington vakambonyora mutsamba kushamwari yavo. Kwandiri hapana chiripo kunze kwekubwinya uko kunogona kuratidzwa kubva mukubatana nesimba rekusimudzira hunhu hwevanhu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vakaremara vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti vave vamwe vevanhu vekutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera, avo vasingaone vanoti vakaremara vanofanira kuvevo mberi pachirongwa chekubayiwa nhomba yecovid-19.
Changa chaizova chinhu chakanaka kuti vakaremara vange variwo mapoka ekutanga-tanga kubayiwa nhomba iyi. Zvikuru sei takatarisa kuti vakaremara vakawanda havasikuwana zvikwanisiro zvekuti vange vachizvidzivirira kubva kune denda recovid-19.
Izvi zvinotsigirwa navaThomas Muchanenyika, avo vanoshandisa madondoro pakufamba.
Mukatarisa vanoshandisa kuusha kazhinji kacho vanobata mavhiri anotsika pese pese, vanotori vanhu vatogara vari pamuteyo chaiwo chaiwo wenhingi waiyoyi covid-19. Plus dzimwe nguva unowana munhu andokutega ndikupushe uche yako ndibva kubatsira kupusha wopushwa paanosiya munhu iye anenge akabata paanenge akabata bhanigiri zvibatsi mahendles aya maoko ake pamwe ane covid ari kusiya covid ipapo.
Mukuru wesangano revakaremara reSigns of Hope Muzvare Samantha Sivanda vanoti hurumende inofanira kunzwisisa matambudziko anosangana nevakaremara.
Hakoni kugara eka, vamwe vanotoda masupport persons kuti vange vachivariritira, vachigara navo, vachipusha kupama wheelchair, vachidi maassistant avo. Saka ari more prone kuti awane this virus. Again, vamwe vanotoshanda nekutobata masurfaces like vasingaoni, anoto navigate environment yake nekubata bata.
Muzvare Sivanda vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vakaremara vakaita sevasingagoni kunzwa kana kutaura vanosarira shure pakuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pe-COVID-19 kana iwo urongwa hwekubaiwa nhomba.
Before munhu asati atora vaccine, before asati atombo prioritize kuiswa kumberi kwekiu kuti ari kuzofanira kutowana vaccine, ari kutofanira kuziviswa first. Ende vakaremara vasi kuziviswa. Vane zivo about COVID-19, about the vaccines, vanhu vaya vane macellphone anoenda paInternet kuti munhu anokwanisa kupinda paWhatsApp kana paTwitter kana pachii.
Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust, Amai Barbara Nyangairi vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kusimukira dzizvimiririre pakutsvaga nzira dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 kwete kumirira nyika dzakabudirira.
SeAfrica tine AU, tine SADC, hatina masaintisti here munyika medu? Watarisa kuti makwikwa acho kana 200,000 doses dzichiuya, chitarisa kuti ndianani vachatanga kudzibaiwa. Chokwadi kuti patinozosvika kune vanhu vakaremara kure stereki.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mazima vanoti vari kushanda zvakasimba kuitira kuti vakaremara vave neupenyu hwakanaka. VaMazima vavembisa kuti vachaendesa kumusoro zvikumbiro zvevakaremara zvekuti vave vamwe vekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19.
Andioni paide dambudziko kuti pawane consideration iyoyo. Izvi zvinhu zvinogona kuti zvigadziriswe nehurumende kuti vanhu vane madisabilities, vane marisks akakura, vapiwe preference. Chimwe chatinogona kuti chitaurwe even kucabinet, even kutask force yeCOVID-19, andioni zvichiita dambudziko.
Zimbabwe yakatara vashandi vemuzvipatara, vashandi vemumapazi ehurumende anoita mabasa anosangana neveruzhinji kuti vave vanhu vekutanga kubaiwa nhomba yeSinopharm pasi pechirongwa chakatanga munyika musi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitika munyika munguva ino yeCOVID-19. Muimbi wechidiki wemusambo weZim Dancehall Soldier Love uya akashaya mazuva maviri apfuura nechirwere cheshuga ari kuyugwa mangwana muguta reHarare. Nezuro munyori wezvemabasa muzano PF Baobet Mpofu vakazivisa kuti Soldier Love akapiwa ruremekedzo rwegamba uyezve achavigwa nerutsigiro rwehurumende. Vanhu vakawanda vanoti Zimbabwe yarasikirwa negamba guru munyaya dzemimhanzi. Aizivikanwa nenziyo dzaakaimba dzinosanganisira pamamonya ipapo yakabuda mugore ra2018 uye imwe inonzi kana ndafa yakabuda mugore ra2019 nedzimwewo. Mumanzi wa Soldier Love uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Lesikolo singakhangelisisa ukuthi singaziyela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuleviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho we-John Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi isokule framework mbona ngazathi into nje efunga ukukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi kona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama underlining but ungathiya nanzelela akuthiwo ukuthi the province distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho ukuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe kodwa hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba into da singalayo. Last one, secondly, i-distribution yangkhona hanging ukuthi yafike la ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzifisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba nama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacisi ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli mnanga kwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuchoyo ukuthi i Pollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi Pollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe i Pollard layo kasika ibone ukuthi inceda ngani iloko esihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibaya sibubone so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi nje into yangikhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lo ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele eParliamente eleNational Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebeyu senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentathelo izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzabona izolo lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi
intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali nesiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku 540 US dollars. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo waphongukuvula izikolo kungakhanyelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephunga ukuyela esikolo singakhanyelisisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto okhulumeni azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuyela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kunendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngolive Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump ukamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi kusetshenziswa kuchapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci ijali lepharlamente kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ejali lepharlamente lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakras bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga lasezansi yezwekazi le-Africa owe East and Southern Africa Regional Indaba. Wabona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, uMnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esithi yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano ezintathu zokusakaza as a radio, public broadcasting, commercial broadcasting, the community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inikeke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshaba, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube
So ukuthi ama issues abe fully addressed kuyadingakala ama community radio stations azosakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama young women, eziphathelane le youth kuma communities, so that ethole ukuba fully addressed njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizava lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesi sigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngele Zimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyezoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe-World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagesi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet, kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu, osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, phela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye maye ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene natemoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungele lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elonge selizweni elikhululekileyo enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe konakele kulokhuzeni ngaphe lokhu emagisini.
Abenkampani yePowertel kobulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu, bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagesi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagesi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagesi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
What a Friday, my sweetie. What a Friday, ilambaling komile wena.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo unqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Sander we-Studio 7.
Dr. Love uzalelwe eklini ya emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Ongunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ekucula.
Season 3, my brother used to play guitar. After one day, when he mentioned my name, then 2003, that's where I started music. Then me na ben lalela. Nyong mucho opala something. Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela kubulawayo. Nyong mucho kubulawayo.
NJ ubongezelwa sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ugogo, umama lo umama wakhulisa iJazz kagogo. Lami bemanyithi uma ngifika lapha kwele Phumula East kobulawayo, gogo ebeshaya iJazz, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe esikwenzayo. Ngathi hayi, lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Lama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. Lamadlalati bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizwa ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love lo mlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima. Into angayitshela abantu ukuthi asiqhubeke ngisiphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love NJ, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesintu sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayakse Bulawayo
balutshona basakhulayo abacula lo mdumo we-Afro Jazz Fusion. Kodwa nginqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kwazwakala kunguye besilayo kuhlelo Woza Who's the Friday. Mama we. Belo elhleke nilonke igama lami Ezra Jesus Banda. Come on, 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 come on
sisekelele bulawayo awubheke ubuhle bayo mina ukwakho kwayo isitho sikamsileka sisitho sikamashoba angaphe amakhosi kaze shaye yona impululu sikhelile kubulawayo avulekile amasango baphizi basekisa ngathi batifundeleli bazithamba manga bathi thina vela sibamba na bayaqamba manga bathi thina nyeke sibakhona bulawayo sizovuka
Ngakuhlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.